Mufananidzo 64, Johani 8 ndima 1 kusvika pa 11. Rimwe zuva Jesu akanga ari mutemberi muJerusarema. Unoyeuka here kuti temberi ndiyo yakanga iri nzvimbo huru yavanhu yokuti vanamate Mwari uye vanyengetere kwaari. Ikoko vatungamiri vechinamato vakauya nomukadzi kuna Jesu vakati, "Mudzidzisi, mukadzi uyu akabatwa achiita choupombwe nomumwe murume. Upombwe pano hunoreva kuti akanyengera murume wake nokudanana nomumwe murume." Vatungamiri vechinamato vakabvunza Jesu kuti, "Zvino, imi munoti kudini?" Vaida kumutema namatombo afe. Asi Jesu akati, "Pano pane munhu asina kumboita chivi uye akasateerera kuda kwaMwari pamusoro pomunhu here? Munhu iyeye ngaakande dombo rokutanga kwaari." Mumwe mumwe vatungamiri vechinamato vakabva patemberi. Ipapo Jesu akabvunza mukadzi akati, "Mukadzi, varipiko? Pane akupa mhosva here?" Akati, "Hapana Ishe." Ipapo Jesu akapindura achiti, "Neniwo handikupi mhosva. Zvino chienda, usiye upenyu hwako hwechivi." Vatungamiri vechinamato vaiziva kuti vakanga vari vatadzivo savamwe vose, asi vakavenga Jesu nokuti akazvitaura pachena.